national chairperson wedu amaita bita kumalo vakandinyorera tsamba yokuti kune vanhu vakastenda as my independence nevamwe vakasupporta my independence vange vachidzingwa kumusaro. Tsamba iyoyo yanga iri tsamba internal memo, chatisingazivi ndechekuti yakazosvika sei pepanhau, asi zvisinei ndanyora tsamba ini ndichiendesa kumaprovinces nekumadistrict kwedu my instruction iyoyo ndichivaudza kuti vatenda semaindependent vanenge vachizodzingwa mubato, asi kudzingwa kwavanoita vanonyorerwa tsamba inobva kuna secretary general pamainstructions anenge abva kuna national chairperson. Chatisingabvumire ndechekuti vanhu vari kumadistrict, vari kumaprovinces, vari kumawards votanga kutandanisa vanhu ikoko, nekuti chatinoziva ndechekuti vamwe vanenge vaine ruvengo rwavo, vamwe vanenge vakangomaka nawo. Saka process iyoyo tanyora tsamba yokuti hakuna munhu anofanira kudzingwa unless nyaya iyi yabva nekuna national chairperson yanyorwa na secretary general. Saka nyaya iyo ndeyokuti vakastenda semaindependence vanenge vachizodzingwa mubato. Saka tavapa kusvika musi weFriday kana paine vakastenda semaindependent asi vanofungidzira kuti pane zvikonzero zvokuti vasatandaniswe, vanyore tsamba kwatiri yatinoendesa kuna national chairperson. Tinoitira izvi nokuti kune vamwe vanhu vakastenda semaindependent vari kuti ivo vakatumwa nevakuru vamwe vemubato menu kuti vamire semaindependent. Saka rapa kana paine zvakadaro zvakaitika inenge iri mhosva yevakuru ivavo. Chechipiri ndechokuti kune vanhu vanonzi vakasapota maindependence paelection apa vakanga vasiri ivo macandidates. Vanhu ivavo takapa chisungo chekuti havafaniri kudzingwa mubato. Zvavanoitwa ndekuti kana paine ane umbowo hwekuti vanhu ava vakaita zvinhu izvozvo, nyaya inounzwa kwatiri kuna national chairperson, vanhu ivavo votungwa umbowo hwacho huchiiswa pamberi pedare toona kuti vanhu ava ichokwadi here kuti vakaita mhosva kana kuti havana kuita. Ndipo chete patinozodzinga vanhu mubato, hatingoiti chidzingidzingi vanhu vedu.
Saka muchataura here nevakuru vacho vari kunzi ndoo vaikurudzira?
Vamwe vacho vari kuti vane humbo hwakadaro hwemaWhatsApp kana kuti SMS message avakatumirwa. Tiri kuti kune vanhu ivavo ngavaunze humbo ihwohwo kuofisi ya national chairperson zvichiya nekuna secretary general, toona kuti humbo hwavari kuti wanawo ndehwechokwadi here. Nokuti kana munhu akanzi nemukuru enda unomira seindependent, hazvizonaki kuti toti taakudzinga munhu iye sekunge imhosva yake, imhosva yevakuru vemusangano.
Saka vanhu vakabatwa nemambure enyaya iyi vangasvike uwandu hwakadii?
Havana kunyanya kuwanda kana tichitarisa maindependence. Maindependence anenge anosvika kana tisingakanganisa anosvika kuma25 vanova vanhu vakati vanomira semaindependence. Asiwo takaona kuti kune vamwe vanhu vakamira semaparallel candidates. Parallel candidate kuti yamira ichiti ndeye MDC Alliance, asi pamusoro payo paine imwe candidate kare. Vanhu ivavo pakauya matsamba aitaura nyaya yokuti kune vanhu vakamira independence, mazita evanhu ivavo akanga aiswa. Taakuona kuti kune vanhu vaakuita zveruvengo, kune vamwe vanhu vaakufunga zvecongress. Wofunga kuti nhingi kana aripo pacongress apa, ingava yedistrict, ingava yeprovince, machances angu anenge asina kumira zvakanaka, kwaakuda kuunga vamwe vanhu. Ndozvatiri kurambidza izvozvo.